very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, December the 8th, 2016. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the commemoration of 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign currently being observed worldwide, including in Zimbabwe. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina je madzimai musakanganwe.
Olwesine lwabo mama Live Talk lalo vayikhona ngomvulo kusiya ngolwesihlanu kodwa ke ngolwesine yikho lapho esiphatha khona indaba zabo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
Ini ndinoitwa Muzvare Meritumema, ndinoshanda kuZimbabwe Women Lawyers Association, ndakabata portfolio yeze information. Muzvara nhasi tangati neconference yemadzimai magweta, takatarisana nebingindira rekushandisa mutemo muZimbabwe tichinyanya batana nezveconstitution. Izvi tazviita takatarisana nemazuva atiri kupemberera nekuongorora kodzero dzemadzimai anonzi pasi rese 16 days of activism against gender-based violence. Zvakadaro zvese zvana tiri kufamba mumatunhu ose eZimbabwe panguva ino ye 16 days tichidzidzisa madzimai, varume, madzishe nevanhu vari mumanharaunda kodzero dzemadzimai nyaya dzemutemo uye kuti vakambunyukidzwa kodzero dzavo vanokwanisa kubatsirwa sei nemutemo. Sangano redu rinobatsira madzimai pachena, hatibhadharisi kuvapa advice kana kuti mazano anoenderana nenyaya yavo ari pamutemo, kuvanyorera mapepa ekufambisa kuenda kumatare edzimhosva. Saka kana mudzimai wese achinge awirwa nedambudziko ari muno muZimbabwe, dzingava nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzekugovana kwezvakatengwa muwanano, nyaya dzenhaka, nyaya dzekuti vana kana vanhu vachinge varambana, vana vanotorwa nani uye vanochengetwa sei dzemaintenance, vanokwanisa kuya kumahofisi edu. Tine mahofisi muGweru pahospital, tine imwezve ofisi kwaRusape pahospital, muno muHarare tine ofisi muna Five Avenue panumber 17, kuBulawayo tine hofisi, kwaMurehwa tine hofisi, kuChinoyi tine hofisi. Asi kana munhu asingakwanisi kuenda kuhofisi achida kungobatsirwa ari panguva yakamanikidza, anokwanisa kufona panhare yedu inoti 0782-900-900 kana kufona panhare yedu isingadi kubhadharwa kana chishandisa line reEconet. Nhamba dzacho dzinoti 0800-131. Saka kana neline reEconet nyangwe asina mari mufoni, anokwanisa kufona futi panhamba idzi otaura negweta obatsirwa parunhare.
Kucherechedza 16 days of activism, chirongwa chinoitwa gore negore, isu sePlan International taparura nechirongwa chemusanganiswa wevafundisi vose munyika yose vagara pasi kuti vaite hurukuro pamusoro pekuzama kuderedza kuroorwa kwevana nekuroodzwa kwevana vasati vasvika zvere.
Takatarisana ne 16 days of gender violence activism senyika osamadzimai, takangotarisa kuti mazuva ekuratidzira kuipa kwegender-based violence, kudhura kwegender-based violence, kukanganisa production kwegender-based violence, kuti vanhu tizive tose varume nevakadzi kuti gender-based violence yakaitira chii, kunyanya mudzimba matinogara, kungave kuvana vedu vatinogara navo, kungave panogarwa nawo nevarume. Tudangoti dai senyika tasiyana nenyaya yemhirishonga. Separamenti nehurumende pane mitemo yakaitwa neparamenti yekudzivirira izvozvo Domestic Violence Act. Itarisiro yedu zvakare yekuti titarisane nevanoshandisa mitemo iyi vakaita semapurisa, semakoti edu, kuti vashandise mutemo ine mazvo kana vanhu vauya kuzomhangara nyaya yedzimhirishonga.
Musasa Zimbabwe isi takaona zvakakodzera kuti tiite masafe houses emasurvivors egender based violence. Vaya vanoshungurudzwa nemhirishonga vangave vasikana, vangave madzimai, vanokwanisa kuenda kumasafe houses edu. Masafe houses aya haasingowanika mumadhorobha chete akaita sana Harare, asi takaona zvakakodzera kuti tiisewo masafe house kumaruwa kunova ndoo kune mhirishonga yakanyanya. Nzvimbo dzakaita sana Marange, Gutu, Gokwe, takanoisa masafe houses mumacommunities chaimo chaimo kuitira kuti madzimai nevanasikana vaoneko kupotera. Saka ndinongoti takatarisana neChristmas and ndinoziva zvakanyanya kuti inguva inoitika mhirishonga yakanyanya. Madzimai ngavasununguke kuenda kumasafe houses kwedu kwavanonobatsirwa.
PJ, we had there, you know, a collage of women's organizations and what they are doing to commemorate this 16 days of activism against gender-based violence, which is our topic, by the way, PJ, tonight. We want to hear from you, our listeners. What are your views on the issue, PJ?
And the United Nations through UN Women says this is a time to galvanize action to end violence against women and girls around the world. The UN Secretary General has launched a campaign called Unite to end violence against women. The initiative provides a moment to bring the issue of sustainable financing for initiatives to prevent and end violence against women. Marv.
And PJ, as we heard earlier on, some women and girls' rights organizations in the country, in conjunction with the Women's Affairs Ministry and lawmakers, have actually been having programs throughout the country to educate women and girls about their rights as enshrined in the Constitution. And the campaign, which is currently running, started on November the 25th and will end in 2 days' time on December the 10th, which is Humanitarian Day. Human yes. Rights Day.
Women are being encouraged to report issues of gender-based violence to the police and to also approach organizations like SASA Project, Zimbabwe Women's Lawyers Association for assistance, should they be facing abuse. The highest number of abuse cases, according to SASA Project, are in underage women and child brides.
And PJ, this year's theme is Orange the World, Raise Money to End Violence Against Women and Girls. And we are lucky, PJ, we actually have an expert on that in studio. We have an in-studio guest. We had actually prepared a video with Beatrice Savage of Roots, but I don't think it will come through today. So would like to introduce our in-house guest, Ms. Glanis Changachirere, who is a friend of the Women's Roundtable. Welcome to the program and just tell us a little bit about your organization and what it means to have 16 days of activism being based here in Washington, and we see it's being commemorated worldwide.
Well, thank you for having me. It's a pleasure to always be here with you ladies. So I work with Institute for Young Women Development, which is an organization working in Mashonaland and Central Province, which is a highly rural community, and this is one of the communities that has always been on, you know, the top of national statistics in terms of prevalence rate of gender-based violence. As of beginning of this year, we started the year with a very high rate of gender-based violence, which was estimated at around 80%. And that is really a very sad situation, but no reality, you know, of the situation of gender-based violence. And as we talk about gender-based violence, I think for us it's also critical to note that the majority of those people who are suffering from gender-based violence are women and girls. And what that means is we are doing a lot of work to try and curb gender-based violence, but we are still faced with a situation where it continues to rise. Mm. And I think it simply requires us to do more And also even to look beyond just ourselves as women's rights organizations, but also find partnerships and how we can work with different other actors who may be in the communities, government officials, so that it really becomes a multi-stakeholder approach to end gender-based violence. But I think that critically really amplifies the call to end gender-based violence. So yeah, for me, while I'm here in Washington, I've been following what was happening at home and what was happening in the communities. And I was pleased to hear that the Institute for Young Women Development was working in collaboration with the police under a theme which they were calling a citizen corps against gender-based violence. And I think it was a very fascinating initiative for me, whereby the roadblocks in most parts of Mashonal and Central Province were not focusing at stopping motorists and asking for, you know, the things that they are required to have on a day-to-day basis, but was an initiative really to raise awareness around the prevalence rate of gender-based violence and what the motorists and their passengers need to do to contribute towards curbing the phenomena. So I think it's such kind of collaborations that we also need to do, because the police have a critical role to play in terms of arresting perpetrators of violence against women and girls. So, yeah, it's a really sad situation that we're faced with, but I'm really happy that I think more and more is being done to talk about this, but also to bring action and encourage, you know, the police and the courts to take seriously penalties that are given to perpetrators of gender-based violence.
On that interesting note, Glennis will, you know, let you hold on there and go over to PJ.
Yeah. Kuhlelo lethu abasanda kusixhuma singumsakazo we Studio 7 owe Voice of America lapho esithi asihluzeni bomama live talk. Ngolesine maviki wonke. Lamhlanje uhlelo lwethu sigxile kakhulu edabeni olwenza umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence campaign okuvimba ukuhlukunyezwa kwabesifazana ikakhulu emoleni lamantombazana. Lo mkhankaso uvame ukunanzwa minyaka yonke kusukisela mhla ka 25 lwezi mhla ka 25 November kusiyafika umhla ka 10 December ikhoke sokugqitshwa nje ngemva kwensuku ezimbili, kodwa abanengi vele bakhala ngokuthi hayi lo mkhankaso kwakumelanga wenziwe nge 16 days zona lezo kuphela, kumele ube into yansuku zonke minyaka wonke. Iko ke ngingasathathi isikhathi senu esiningi wothani ngililethele ingxoxo engiyenze lonkosazana Silethemba Amathe, yena-ke osebenzela inhlanganiso ye-Women in Leadership and Development World.
PJ, I think we are still, you know, trying to get our tape there from, just tell us a little bit about who it is.
Silethemba Mathe, unkosazana Silethemba Mathe, program officer enhlanganisweni ye Women in Development, Women in Leadership Development and Development, ngumbe ngamafitshane wild. Yena ke wechazisa ukuthi bona bananze leli la kumbe lumkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence campaign ngokwenza imicimbicimbi bahlanganyela kanye labenhlanganiso ezithile zabesifazana ikakhulu leyo emela abesifazane abaphila ngokuthengithengisa ama-flea market kumbe ukuthengisa nje emgoqweni abananza leli langa abesipha labo imbono yabo ngokunanzwa kwalesi sikhathi njalo lenhlupho lezangikhathazi abadibane lazo ngalesi sikhathi abadibana lazo empilweni njengabesifazane.
Yes, PJ, nasi muchirongwa chedu chemadzimai chewomen's round table tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga iri kunzi iyo yatekeshera munyika panguva apo pasi rose riri kurangarira iro mazuva anonzi iwo 16 days of activism against the gender-based violence ekuedza kurwisa nyaya yemhirizhonga mudzimba. Uye nhasi taita rombo rakanaka, PJ. Tine mumwe musikana wandakambokurukura naye ari yekwabhindura. Tichanzwa kubva kwaari ari kutaura iye kuti akaroorwa ari musikana wechidiki uyezve akashungurudzwa akazobva zvake pamba. Tombonzwa from child bride Faith Matare.
Ndinonzi Faith Matare, ndinobva kubhindura, ndinemakore 31 years. And the child survival in my early marriages. In any Nagar or one in 15 years. Ma children wanda guys one day would see semi feminist of Pamba never buried. They would see Mana Akatakas, Mapedi Saushiki, Pamba after 6. Kuti uite basa ringi tarisirwa nevanhu vese pamusha zvinenge zvakaoma. Ivo kuti vazvenzwisise kuti mwana akaya pana apa mwana mudiki ava kutarisire kunge uchinzi mwana anenge kuti vatomuroora. Saka basa rese ringe rapamusoro pako ndiwo uri kufanira kutsvaga muriwo ufanira vanhu vadya chii. At the same time unopa wavana pamuviri pari kuda kuchengetwa iwo uri mwana wane pamuviri. Zvanhu zvakandiomera nekuti kana kutyoro nezvatakanga tichitarisa kuti ndichada kuita. Ndakabva ndakundika, ndakabva ndagara kumba, ndakungoita basa rokuchengeta pamurume ngo zvana uri muroora zvinenge pachivanhu chedu ndo vatomai pamusha. Chashayikwa dzinongonotarisa iwo kuti achaita achazviwana. So unongova kutsvaga kunotengesa zvinhu kuti uwane mari yekutengese pamba. Ofuti zvakanga zvakandomera dzimwe ndaikundika kuti uchiita madzimanzi emurume kana achinge aroora mudzimai anenge akuti iwewo wakufanira kunge waresponsible zvimwe zvaikundika nemwana mudiki ndairohwa murume aindirova dzimwe nguva amwene vaindibata nekuseri vaindipfukowo nekuti ndakanga ndichiri mwana mudiki imwe nguva unovarayirwa unokuti anhu anga ndichida kudai so ozoona kuti ndine rimwe basa ndatora ndatadza wotyaurohwa zvakare. Saka zvakanga zvakandiremera mukutaura kwandaita kunyanya nhaya yekuti ndakabva ndatadza kuenda kutsoro. Andaikwanisa kuti kuenda kubasa unonge uchidzigara pamba uite zvipamba iri mebasa raunga wane nderipi kana usangoenda kutyoro kutengesa wakurarama nekutengesa pauri kuzonotengesa uda kumhanyasikumba une mwana wauinaye kuti uine kunosununguka zvakanaka zvakanga zvisingakwanisike andaiziva zvino kunzi masuo evamwe zvakawandawanda zvaitwa ndakangoenda ende ndakava nedhifficulty yangu pakusunga kwandakaita mwana nekuti ndainzi mabhonzo angu haanga asimba. Saka ndakanga ndakaneteka mwana wangu akanga akutoneta ndichitadza kupusha mwana. Saka zvinhu zvese zvavo zvakandomira pakuroorwa ndakaita ndiri mwana mudiki. Ndiri kuda kuti hurumende yedu yemuzimbabwe ive nemutemo ukunobata kunyanya kumatraditional leaders nekuti kumamisha kweduku vakuru vedu ava matraditional leaders vakanga vachiregerera zvinhu zvakadai zvichiitika zvakare zvichinzi pati vanhu kana mwana akanga anzi achizira ndizvo zvaakumurume kozo ino nguva yekuti pane mwe mutemo zvikuitwa nevabereki kuti mwana akarepwa vanouya vonzi yetitaurira nei mwana yaakuroorwa aakutoenda. Saka ndoda kuti gavhumendi ipinde muzvikoro ive kuve nemutemo tatarisa kuti mwana wese anenge akutyoro pave nefonap kana mwana yakanga asisina uya kutyoro kuti tatadzidza mwana kuya kutyoro chii nekuti dzimwe nguva mwana anenge atotizira kana dzimwe nguva mwana anenge atofosa tinotitura kuti kana mwana ari below 18 haisi marriage mwana ye ari kuabuswa sexually hakuna marriage nobvanzi mwana ane 15 years hanzi acha ari kuda kuroorwa mwana ye achiri mwana. Saka gavhumendi ngaipinde muzvikoro tikuda kuti kumatraditional leaders kuti kuve nemutemo wekuita zvinhu zvakadai zvikaitika munharaunda dzavo mamisha mavo vakuve nemunhu anotosungwa.
Apo tanzwa kubva kuna muzvare Faith Matare vachitaura ivo vari kubhindura nezvavakasangana nazvo apo vakange vakarudzwa vari mwana wechidiki uyezve vachishungurudzwa vari kwavaigara pije tonzwa zvekuti tina SC Beatrice Savage video iyo yatambenge tichitsvagwa inenge yazoita regai timbonzwa kuna Beatrice Savage weRoots nemabasa avari kuitawo mukuedza kubatsira vasikana vari kushungurudzwa vanororwa vachiri vadiki.
Sita rangu ndinonzi Beatrice Savage, ndinoshanda neorganization inonzi Roots iri muZimbabwe. Sangano redu rinoshanda kuti tipedze kurodzwa kwevanasikana vachiri vadiki. Idambudziko rinoshungurudza zvikuru kwazvo muZimbabwe nekuti tinoona kuti 31% yevasikana vari muZimbabwe vanoroorwa vasati vasvika makore 18. Rimwe dambudziko riri kutishungurudza zvikuru ma-statistics akabuda mazuva mashoma apfuura achitaura kuti vana 4500 vakasiya chikoro vachiroodzwa nekuroora. Asi namba zhinji yatinoona ipapo over I think 3500 vakanga vari vanasikana. Saka chakanyanya ndibata masolutions akapiwa nehurumende ekuti tingapedzesei dambudziko iri. Hongu vakakurukura pamusoro pekuti panoda kuitwa awareness raising muzvikoro. Asi izvi handizvo zvega zvinogona kuitwa kuti tipedze dambudziko iri. Tiri kuona kuti dambudziko iri kazhinji riri kunyanya kupushwa nenyaya yekuti urombo hwawanda munyika. Ende tinoziva kuti iresponsibility yegovernment yedu kunge ichiprovider for vana vechikoro kuti vange vane maschool fees, vange vane kudya kwakakana, vange vane access yezveutano chaizvo. Chinova chinhu chandaitarisira kuti mukuru weministry yechekuta nechekudzidza akanga achazotaura pamusoro pazvo kuti tinofanira kuzvigadzirisa international level. Asi handina kuona solution iyi ichipiwa nemukuru wezvedzidzo. Saka nyaya iripo ndeyekuti patiri kurasika zvizhinji, pandinoona patiri kurasika semaorganizations ari kushanda kunyaya yekupedza child marriage uyezve nehurumende, inyaya yekuti hatisi kuita mapriorities edu ari correct panyaya yekuti toita sekuti tipedze dambudziko. Tikapedza nzara muDzimba nekupedza nzara munyika zvinoita kuti vasikana vedu vave neudokwa-dokwa hwekuda kuita zvizhinji neupenyu hwavo. Vanokwanisawo kuenda kuchikoro, vanokwanisa kuita zvakasiyana-siyana. They can afford to dream if they have access to nyaya yezveekonomiki kuti vane kudya kwakakwana, vanoafoda kuenda kuzvikoro. Zvese zvavanoda kuti vaite shuwiro dzavo dzese dzinokwanisika kuzadzisika. But iye zvino tiri kuona nenyaya dzemabhondi notsi dzauya, nzara iri munyika, drought, zvakawanda-wanda zvinobva zvaita kuti kana mwanasikana chaiyo kuti urote kana kuti uachieve shuwiro dzako, zvinhu zvekuti zviri kunetsa because vabereki chavo vari kutadza kubhadhara namafizi, vari kutadza kuita chikafu chekuti vana vadye. Saka tinoona kuti zvinoita kuti vana vange vari vulnerable and vaberekiwo vanosvika pekuti sometimes vanoona nge it's a better option yekuti mwana aroorwe iyoyo. Saka ndozvinhu zvatirikufanira nge tichigadzirisa kuita practical solutions dziri kuadresa zviri kukonzera child marriage munyika medu. Tichicherechedza sezvino tiri kuti
ndombopindira ipapo ndichiti munoshanda muri kupi kuZimbabwe?
KuZimbabwe tinoshanda tiri muHarare, kuMash Central nekuBulawayo. Asi tine mamwe maprojects atinoita like constitutional court case yatakaita iya yakalida to the ban child marriage muZimbabwe. Mamwe maprogramu atinoita international level. Ndichikonekta nyaya ndanditaura pamusoro payo izvo tiri kucherechedza mazuva e16 days of activism against gender based violence. Tiri kuona kuti iye zvino ndonguva iri kuwanda hype around kuti toita senemadzimai but inofanira nge ichiitwa all year round ende tichitsvaga masolutions. And mamwe machallenges andinawo nenyaya yekuti kucherechedzwa kwemazuva 16 awo inyaya yekuti funding chaiyo yebasa remadzimai, even basa ratinoita isu seorganization, iri kudzikira zvisingaite. Saka tiri kuwana kwatiri munzvimbo yekuti uri kushanda kuita basa rakawanda but with little resources. Tinoenda mumacommunity mekuti unoona mwana kana kuti ane 18 years HIV positive ane vana vatatu ari kurwara kana kuti ane opportunistic infection, hatina kana means dzekuti tomubatsira sei mwana iyeye because funding yachona tinenge tisina. Saka we are forced to do so much with so little resources. Touyawo panyaya yeprioritization yandataura iyi kuti tikabatana tikanyatsotasa kuti ndepapi nemaresources mashoma hatinawo, ndezvipi zvatinofanira kuita kuti tiwane maquick wins. zvinhu ndongona kuti batsira izvozvo sema organizations aka ari muZimbabwe. Saka isu tichienderera mberi nebasa redu seorganization, tiri kutsvaga maresources ekuti tiite mapractical solutions. Zvimwe zvatiri kuita mumufarming season muno kubatsira vasikana vari muchild marriage nevari murisk yekuti vanogona kurodzwa kuti vaite maprojects ekurima so that vawane cheuviri. Izvozvo zvekutoti ari kuwana mari yekudya day in day out zvinomubatsira kuti aone kuti handina need yekuti ndipinde mukuroorwa as a way yekutiza nzara. Saka zvinhu zvatiri kuti tiri kutsvaka tichiti toshanda sei semaorganizations akasiyana siyana nekutsvaka rubatsiro rwekuti maprojects iwavo ave ari meaningful anochinja upenyu hwevana, noti maprojects aya ekuti vanongoita achivakipa bhizinesi vachiramba vari muhurongo. And also kuti tovaconnecta sei nemamarkets kana vaita maprojects ava. Tine vasikana vari kushamva sekutaura kwanditi kutoita vari kurima miriwo vachitengesa upenyu hwavo vanotokukura kuti huri kuchinja. Even nyaya dzegender based violence dzatiri kutaura nazvo panguva dze16 days ezvinozvo kuti vari kutoripota kuti dzaderera nenyaya yekuti akunzwa cheuviri mumba, pane respect yaari kupiwawo semunhu ari kucontributa something mufamily. Saka ndizvo zvatinotarisira izvozvo kuti economic independence pavasikana ava inovabatsira kuti tiaddress mamwe masolution, mamwe machallenges avanofisa akaita seHIV nenyaya dzegender based violence.
PJ, we heard there from Miss Beatrice Savage of Roots. She's talking about some of the projects that they're actually doing in the rural areas. In fact, she works in the same province as you, Glanis, doesn't she?
Yeah, we work together.
And also she brought up some very interesting facts. The way she was saying work to do with women and young girls is not attracting as much funding as before. So she's saying although they really want to do a lot of projects, they are hampered by the lack of resources. I don't know, is that what you're finding in your area?
Yeah, I absolutely agree with Beatrice, 100%. I think one of the major challenges that we are faced with that she highlighted there is the fact that while we are doing some efforts to combat gender-based violence, mm-hmm. we are faced with a broken-down system at a national level where, I mean, our economy is not functioning well. And at the same time, while we are doing that work, we are also not resourced enough to do the work. Mm-hmm. So challenge iripo ndeye kuti panobva paita ma competing interests and priorities. Ekuti while we are supposed to be encouraging the young women and the girls to stay in school as a way of, you know, helping them stay away from early child marriages, or if we want to empower them economically by giving them entrepreneurial activities to do, mm-hmm. we have an economy that is not working and it's not really conducive for those activities to work. So it's sort of like an overlapping situation that sort of like really exacerbates the challenges that the young women are facing. And it sort of like waters down the work that we are doing because the environment is not working. So what I agree with Beatrice is the fact that I think we really need to push for a holistic approach mm-hmm. towards addressing issues of gender-based violence. Because tikatarisa izvozvizvi kuti, despite the increasing efforts and work being done, we continue to see the rates of gender-based violence increasing, mm-hmm. which simply means that we are in an environment that is not receptive to the efforts because there are other factors that are playing against the work that we are doing. Mm-hmm. So I think we also need to really push the government at a national level to ensure that our economy is revived and it's working, and ensure that girls get enough education and go to school, and ensure that they are also able to get jobs so that they can work and be financially independent. Mm-hmm. Because tikada kutarisa zvimwe zviri kukonzera mhirizhonga iyoyo inyaya ye dependency syndrome where the women depend on their male counterparts. Mm-hmm. And these male counterparts are working in an environment which is not even economically productive. So the frustrations, the anger and the emotion sort of like really come together where a woman is demanding this and you don't have, and yes. then you take the frustration on her and hence, you know, continued experiences of gender-based violence. So we really need to be able to ensure that we also push the government as much as we can mm-hmm. so that they address the structural changes that are contributing towards gender-based violence.
Mm. Tinotenda Glanis, Ms. PJ?
Yeah, enguzileyo lapa okukhulunywe ngathi umqondo ophumileyo phakathi kwenkulumo oyenze lo Beatrice Savage enkulumo esiyenzayo lo Glanis. Bonke baveza ukuthi usizo lwemali eyokuqhuba inhlelo zalezi nhlanganiso eziphathisa abesifazane eziphathisa amantombazana lukhanya luyasilela and lokhe lusehla okwenza ukuthi udubo lolu lube lokhe luqonga lusiya phambili elizweni lonke ezigabeni zonke zelizwe ikakhulu lapho osebenzela khona uGlanis eMashonaland. Kodwa ke vele ayisulo dubo olugxile enhlanganisweni yakho wedwa kumbe eka Beatrice, izinhlanganiso zonke nje zikhala ngokuthi akulamali. Njalo lo mumo okhona elizweni, umumo wezombusazwe, umumo wezenotho, we-economy, wonke uyadala inhlupho enhlelweni zonke ezokuzama ukwehlisa inhlupho ezibhekane labesifazane. Okuyinto yinye ekunanzweni kwalezi nsuku kusukisela mhla ka 25 lwezi kusiya mhla ka 10 Mpalakazi 10 December kuyabe kunanzwa inhlupho zonke lezi ezidibane labesifazane. Kodwa ke bonke abenhlanganiso lezi bakhala ngokuthi akakungenziwa ngalezo nsuku kuphela, ngakwenziwe umnyaka wonke. Ikanti ke ngibe lengxoxo ngaphambilini kwalolu hlelo lo nkosazana Silethemba Mathe owe Women in Leadership and Development kumbe WILD. Ilaye ke chasisa ukuthi bananze njani lesi sikhathi somgangazo.
Thina kokulawayo njalo njengenhlanganiso ye-WILD sibe le-collaboration nenhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Vendors and Traders Association. Si-commemorate i-16 days of activism. Saba le-march khonapha kokulawayo. Sibambene lo mama u-honorable MP Jasmine Thofa. Sisithi thina omama lama-informal traders wonke jikelele bafuna ukuthi babe le access to quality education. Sikhangela ukuthi labo ngabazali yibo abaningi asebelahlekelwe imisebenzi njalo bagcine abantwana, and i-education system is really going down, and abanye abangabazali khona lapho njalo bengama-vendors abafinyelelanga ukuthi baqede isikolo. So babe belezikhalazo zokuthi mhlawumbe xa sebethengisile khonokho imbijana abalayo asebeyitholile benelise njalo ukuthi bazivisele esikolo, like in a formal channel of education, xa umuntu sezitholele ongamasenti wakhe. Ngoba khathesi umumo okhona ukuthi abavumeli umuntu osedlule iminyaka ethile ukuthi abuyele ayengena like in a formal school ukuthi athole imfundo aqedise abhale i-O-level yakhe. So ama-youths amanye ngama-vendors abekhala ngakhona lokhu. Omama abekhala ngokuthi abantwana ezikolo lapho bengaxotshwa, ngoba izikolo zikhanya lokhu ezixotsha abantwana. Ezinye njalo ziyapanisha abantwana ukuthi afice ukuthi umntwana uyahamba esikolo nxa engabhadalanga i-fees amise e-assembly elangeni ukuthi uyahlale khona lapho azatshayise kanye labanye. So lokhu sokusiba yi-torture on the child, whereas umntwana asuye vele obhadalayo i-school fees. I-school fees sibhadalwa ngumzali. Instead of ukuthi isikolo sikhulumisane nomzali ukuthi imali ibhadalwe esikolo, umntwana nguye sesiba se-torture ngale esikolo. Kodwa ekugcineni umzali uzabe ezayibhadala leyo mali loba iyabe isiphuzile, but umntwana uyabe sesalele emuva ngoba amanye ama-lessons sewakhuthile eqeda isikhathi sonke emile elangeni phandle laphana.
Njengenhlanganiso selike lakhuluma labogatsha lwezemfundo nalohulumende ukuthi lizwisise udaba lolo lokuhlukuluzwa kumbe ukuhlukumezwa kwabantwana, ikanti-ke ayisiwo mlando wabo ukuthi babhadalele iy'ndleko zemfundo kumbe ezesikolo.
Sesike sakhulumisana ngoba asizo zonke izikolo ezenza njalo. So ebesesikwenzile ukuthi siyakhulumisana lesikolo sona leso senze umhlangano ohlanganisa isikolo, umphathi nabazali ukuthi kuzanywe ukuthi kuxoxisane ngaleyo ndawo. Kodwa okusalayo ukuthi uyafica isikolo silandula khona lokho. abantwana besithi yikho kwenzakalayo, abazali besithi yikho kwenzakalayo, ngoba umkhulumende yena sowakhuluma ukuthi akula mntwana okumele axoshwe esikolo, but you find ukuthi schools still defy that directive eyaphiwa i-government ukuthi abantwana bengaxoshwa. Okwamanje besingakabizi i-government kumbe a-government department to come and respond or to deal with that issue. Besakhulumisana lezikolo kahle kahle ukuthi mhlawumbe ingalungisiseka indaba yangikhona ingakayisiwa phezulu emahofisini aphezulu.
PJ.
Leo ke ingxoxo engiyenze ngaphambilini kwalolu hlelo lonkosazana Silethemba Mathe owenhlanganiso ye-Women in Leadership and Development kumbe WILD. Lapha ke ubekhuluma ngokunenge abadibane lakho lapho behlangana lalabo abathengisa abaphila ngokuthengisa emgwaqweni ama vendors amav.
Maybe before you we go into that, let's take a caller. We have Sheila from South Africa before we drop the line from Durban. Hello, Sister Sheila.
Hello, makadi yenyu.
Ai what, riwadi tafara chaizvo kuti makwanisa kupinda pachironga. Ndimi here mama nyorera pa VOA show na Facebook page. Ai washuwa Sisi Sheila Mukupa. Tinokutenda ichaizvo nhasi mapindo omuchirongwa. Tipeiwo pfungwa dzenyu ne iri mudariro.
Ndanyorera mudariro yekubatwa kwezvibharo kwevana.
Tiri kutarisa isi kushungurudzwa nyanya kwemadzimai mudzimba uyezve nekurodzwa kwevana vasati vabvazira.
Ini ndoona pakuti pakushungurudzwa kwekushungurudzwa kwevana handisika. Chomboti munhu anoripota nyaya yacho, handisanoti wanoti endai munoripota handisika. Waenda kunoripota nyaya yako. Iwewe wasvika kumapurisa kuya kuya, mapurisa anokubvundutsira. Iwe wataura chii nyaya yako, then wataura nezonzi chauriranai. Motaurirana nyaya yopera, odzokera kuzvekare nemunhu uya ari kushungurudza munhu uya odzokera kupi? Odzokera kumba. Uona kuti kune vamwe vanotonga ogara mujeri, asi kune vamwe vanotonga obhadhara mari wobuda. Saka vanhu vanongoramba vachipara mhosva nekuti vanenge vachiti inganenge akazviita asakabuda.
Saka semaonero yenyu pogadziriswa sei papapa?
Munhu akaita mhosva yake ngaatongwe nemhosva yake agare mujeri nemhosva dzake idzodzo. It's like toti mwana arepa nditari mwana mubika handitika. Munhu otongerwa 2 years obuda, vanhu vanenge pane chavanenge vadzidza here ipapo.
Aiwa tinotenda. Ataura yenyu.
Saka vanhu vanenge vachingoti kujere hawa nyaya dzacho uyu nenge akamboitawo zvakati akabuda, uyu akaita zvakati akabuda, saka vanhu havazochimhosva.
Aiwa tinotenda chaizvo, musanete kuramba muchinyora ipapo pavoa show na Facebook page. Tinokufarirai kunzwa kwamuri.
Alright, maita basa, tinotenda.
PJ, we heard there from Sheila, who is in South Africa. She's saying maybe, you know, the penalties that are given to people when they commit crime is not deterring them from repeating the same crime, because she's saying sometimes people go and report, but the kind of penalty they get is not good enough. And I think that's what also Beata Nyampinga, the Honorable, I spoke to her last week, and she was saying the same thing. Glanis also, she was saying that they are trying to work as parliamentarians to make sure that, you know, whatever sentence is passed when someone does that, especially raping young age children, they need to have stiffer penalties. So it's an issue that we are seeing, you know, people actually bringing to the surface. But coming back to you, PJ, you were just about to say something before we got a caller.
I was just saying what came out of the conversation that I had with Silethemba Mathe is the fact that they are finding it, the vendors were commemorating these 16 days of activism against gender-based violence in conjunction with their organization. And what came out of the meeting or the commemoration itself is the fact that women who are vendors, came out and said they have these problems of lack of education. They would really like to go back to school, but they cannot afford the fees. And the system itself, especially young mothers, they cannot go back to school, to formal school. Some of them are very young, young as like 16 and 18, but they cannot go back to formal education, mm-hmm. like to high school.
Mm-hmm.
So they would need some legislation that could allow them back to school, even if they get pregnant whilst in the education system.
Mm, yeah, very important point. They will come to you, Glanice, in a little bit. But we just want to acknowledge those that are live streaming with us right now. We have Knowledge Chipango. Arikubuya ene chindawati maviro buya gwinyiso. Which means you're hitting the nail on the head. And we also have some contributions from our VOA Facebook Shona page. Tinasho daitaru. Arikutiyo varume vese ngamambo farirwa muturongo. Ndo kuti dambudziko iri ripere asi wangu murume ngasari. Obey gacha.
Why wenyu?
Obey gacha says, ini ndinoda kuziva kuti dambudziko iri rakatanga rini. Tikaona pazvakatangira, zvinotibatsira kuderedzera dambudziko irori. Tinashe Chirandu Ndoro arikuti inzara ndo iri kukonzera zvakawanda. Samuel Shoko, ukabata mukadzi, zvazonyora apa zvakati wande wande. Asi tinokutendai Samuel Shoko, Cuthbert Munjoma. Madzimai ndio ari kushungurudza varume kunyanya HDK mukutaura kwake tomboenda kuna mai Samanyanga tisataenderera mberi nevavo vatibata pa Facebook Shona page yedu mai Samanyanga makadiko
ndiri pangu makadi henyu
aiwa tiri wadi tinokuchingamidzai pachirongwa tinofara chaizvo takakunzwa ine zuro manga muri pachirongwa chediaspora nhasi tafara kukuwana iwe pano pemadzimai
aiwa ndinotendawo kuti tipinde muzvirongo zvemadzimai sezvo ndiri mudzimai wechidiko kudai.
Aiwa, motipawo pfungwa dzenyu nezviri kudariro izvi.
Pfungwa dzangu dziri kuti kare kare sekutaura kwazviri kuitwa nemadzimai mazhinji kuti dzidziso ndinoona sekuti dzidziso ishoma. Hongu kare kare taiva tine madziketi aiti dzidzisa. Seni ndakaroorwa ndiri mwana mudiki ndiine 15 years. Asi mu-15 dzangu years dzandaiva ndiinadzo nemurume wangu handina dambudziko. Chikonzero ndandangova ndiri munhu ndandakura ndiina mbuya ndiinana tete uye ndaitoende kuchikoro ndaiva ndiri mufom 4. Kuda zvokudya zvatakudyiwa mazuva ano zvakungotutumisa mhiri. Asi mwana akarayirwa akateerera zvinoita. Asi nechikonzero chako zvakare mazuva anaya dzidziso iripo tete vanenge vachiti ndine mwana wangu womusikana mwana wavo womusikana ashayiwo tete vanorayira kuti vachirayira mwana wahanzvadzi zvakanaka zvinenge zvichinzi kuwangu anorayirwa nani saka ndinoti isu ana amai kana tine vana vedu vasikana tisatye tisanyare kuti tidzidzise mwana wedu chinonzi marriage kuti zvizvo unogona kusanganidzana nazvo muupenyu zvakanakirei mwana wangu kuti ini ndikuendese kuchikoro zvakanakirei mwana wangu kuti iwe uzoroorwa zvakanakirei kuti iwe uzozvishandira muupenyu hwako zvese izvozvo tikazvitora tikagara nazvo pasi kune vana vedu vasikana tisamirire chete ana tete nokuti zvandataura zvekuti ana tete vachiva kuti ndine wangu haana kurayirwa nokuti pamwe kudo tete vake vakafa kana kuti mumhuri macho hamutomborina ana tete munongove murimi amai angakurayirirei ndiani.
Aiwa, vane nzeve vanzwa. Tinokutendai mai Samanyanga. Musanete, tuda kuti gara tichitaura nemi pano pachirongwa. Chirongwa ichi ndechenyu.
Yes.
Ya,
ndambonzwa vachitaura kunyaya yekushungurudzwa kwemadzimai mukufamba mumarwendo kana mumabus stop kana ndepapi nepapi kushungurudzwa kwemadzimai zvechokwadi kushungurudzwa kwemadzimai kunova kuripo zvokuti masangano iwaya vari kubuda vachitaura kuti isu tinomirira masangano akadai akadai vasamirire kungoti aumbwe kuri ikoko kuZimbabwe ngavapinde kana mune dzimwe nyika vachitsvagawo nzira dzokuti vangavhure papiwo maofisi iwayo kuitira kuti tiwanewo mukana isusuwo vanenge vari kunze kuti tinganotaurire kupi zvichemo zvedu nokuti madhaispora iwayo ari kunzi madhaispora madzimai havasi chete vanonzi vakadzidza nenhamo yako kumusha yaakuita kuti neuyo kana asina anda kuchikoro hake angokwanisa kunondoda kunotsvaga basa rinondirerukira asi kana kumaofisi uko chirungu chiri kunzvenga haana magona anotaura asi kana tiine vamiririri vanenge vabva kunyika kwedu vanonzwa ruri rurimi rwedu muine maofisi munyika idzodzi anowana uko kunotaurira norurimi rwake kuitira kuti chikodzero dzedu dzisachorwe ndinoona kana kusungwa kuri kuitwa madzimai emadhaispora mabatirwo avari kuitwa muzvitokisi kunyanya iko kunoku kakakwana kaviri kose ndakashungurudzika ndichinyatsoona nemaziso angu saka ndinoti kodzero dzemadzimai dziri kuchorwa asi masangano ngaaregedze kungomirira munyika medu ngavatsvage nzira dzimwe dzokupinda mune dzimwe nyika vachiumba masangano iwayo
aiwa maisa manyanga maita rombo rakanaka nekuti mumwe weavo vari sangano rinobatsira remagweta tanzwa kuti ari panhare weZimbabwe Women Lawyers Association rega tinzwe mubva mangotaudzana ipapapa muzvare Merit Rumema muripo here parunhare muzvare Merit
hongu ndiripo makadini
aiwa tiri wadimanzwa chikumbiro chapuwa namaisa manyanga vari kubhotswana vari kuti ehe tiri kuzviona muri kuita mabasa muzimbabwe asi ko vari diaspora yakafanana nesouth africa botswana nekumwewo kuri pedo nezimbabwe vanoitawo sei vakatarisana kushungurudzwa kwemadzimai
mitemo yepasi pano kazhinji inohwirirana kana takatarisa nzvimbo dzakaita sesadak dzinova idzo dzediaspora dzavari kutaura kushungurudzwa kwevanhukadzi kumunyukidzwa kwekodzero dzavo zvinhu zvakangofanana kuti kurohwa kwemukadzi ari muzimbabwe nekurohwa kwemukadzi ari kusouth africa kunongorwadza zvakafanana ende nyika dzavataura idzodzi dzine mitemo inongoda kupindirana nekuti vanodyidzana nyange pakunyora mitemo yavo vanoona kuti vekusouth africa mitemo wavo vakaofambisa sei zviri kufamba sei asi chimusiyano unozoita ipapo pamutemo pano inonzi jurisdiction saka isusu sesangano deru zvakafanana nemupurisa wezimbabwe haakwanisi kukrosa bhodha achinosunga munhu ari kusouth africa kunze kwekuti vatotaura kuti tine mhondi yedu yatizira ikoko vozobatsirana nevavanoti interpol saka zvakafananawo nemutongi wemuno muzimbabwe nyange mitemo yacho neyakada kufanana haakwanisi kungomuka onotanga kunotonga ari musouth africa saka vanhu vanenge vachibatwa nemitemo yenzvimbo kana nyika dzavari kugara ndo zvinoitika pamutemo chitemo chavataura chekuti izvoni madzimai emuzimbabwe anombunyikidzwa kodzero dzavo vari kune dzimwe nyika ichocho ichokwadi takazvionawo kuti zviri kuitika asi dambudziko iri idambudziko riri kusangana kwete nemadzimai chete asi nevanhu vese vakatizira kune dzimwe nyika kunotsvaga mabasa kana kunotsvaga chouviri idambudziko rakatarisana nemazimbabweni ese vakadzi vanakomana vanasikana zvese nevarume asi isu seZimbabwe Women Lawyers Association tine magweta atinodyidzana nawo ari mune dzimwe nyika atinokwanisa kuti munhu akaita dambudziko rekuti ari kuda kumiririrwa tinokwanisa kuti endai munoona nhingi paorganization yakati anokwanisa kukubatsirai
ndozvana ndichida kutobvunza mabva mangondidaira mubvunzo wangu
kana kubotswana
mabva mangodaira mubvunzo wangu wana ndichida kubvunza kuti asika mungatadze henyu kunge muchishandira mune dzimwe nyika dzakaita sana Malawi Botswana, South Africa neNamibia. Asi pane dzimwe masangano amunodyidzana nawo. Saka voita sei vari munyika idzodzo vangakwanise here kukubvunzai imi masangano ari muZimbabwe kuti muvanangise kune mamwe masangano anoshandira munyika idzodzo.
Kazhinji kachona tinowana vanhu vanenge vari South Africa kana Botswana vachitinyorera tsamba kana maemail kana kufona chaiko kuti ndine dambudziko rakadai ndibatsirei kusouth africa tobva tati endai munoona vanonzi South African Litigation Center kuna nakinya kune anonzi fida anongove masangano ane magweta asingabhadharisi vanhu nekuti nyaya inonetsa pamutemo ndeyekuti munhu azivi mutemo wacho zvachose kana kuziva kodzero dzake ende kechipiri munhu anenge asina kana mari yekubhadhara gweta saka isusu tinozokuudza mamwe masangano akaita sezwala anobatsira pachena asingabhadharisi. Saka zvinenge zvavakwauri kuti uchinoenda ikoko unoteverera nyaya yako ugadzirirwe mapepa, unomirirwa kumatare edzimhosva.
Aiwachimwe
chinonetsa kana vanhu vakadaro vari kunyanya maZimbabweans ari kunze kwenyika akasangana nematambudziko anoenderana nenyaya dzemutemo. Vazhinji havana mapepa ari pamutemo anovapa kodzero dzekunge vachigara nekushanda munyika idzodzo. Ndizvo zvinozoita kuti vamwe vatye kunomhan'ara nyaya dzinenge dzichiitika kwavari, kungava kumabasa vari kushinda vachidzvanyirirwa, kungava munharaunda dzavari, nokuti vanenge vachizoti mapepa avo haana kumira zvakanaka. Saka anenge vakutya kuti nyamwe ndikanomhan'ara ndogona kutobatwawo ndine mhosva yekuti ndinogara munyika musiri mangu ndisina mapepa akakwana, ndodzoserwa kuZimbabwe. Zvinova zviri kuita kuti mhirizhonga ive inowedzera kune vanhu vasiri munyika yavo.
Aiwa, tinotenda. Rambai makabata muzvare Merit Rumema. Amai Samanyanga, ndofunga mazvinzwira mega mabva mapindurwa ipapo. Saka munokwanisa kuzonyorera iro sangano ramuzvare Merit Rumema vari kuZimbabwe vokupai kwokuenda. PJ, maybe before we take our outside guest, let's just go back to Glanis to just wrap up. You have been listening, you know, we had contributions there from our caller, Mai Samanyanga, who was asking, what about those in the diaspora? But obviously, you know, we have a bigger issue at home, but what's your take?
Yeah, I think zvinongotidzosera mave kunyaya yatambotaura kuti tikatarisa dambudziko regender-based violence. Tinoona kuti harisi dambudziko riri kungokonzerwa nekuda kwekuti varume vari kurovana nevakadzi chete kana kuti vanasikana vari kurodzwa chete. Asi idambudziko riri kukonzerwa zvakare nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwenyika yedu. Tiri kuona kuti madzimai mazhinji nemadzibaba vakawanda vari kusiya mhuri dzavo vachienda kunze. Vaenda kunze ikoko vanhu vari kutiza nhamo iri munyika. So vanosvika ikoko vonogara zvisiri pamutemo. Votanga kusanganawo nemhirizhonga vari ikoko. Kunokumba kwavasiya mhuri dzavo dzisina anochengeta dziri kusanganikawo nadzo nemhirizhonga. So chandinoona chakakosha ndechekuti pa 16 days idzodzi dzatiri, inguva yekuti isu masangano ari kushanda nemadzimai nevanasikana uyezve nemamwewo masangano anobatsira sana Zimbabwe Women Lawyers, tirangaridzane pamwe chete nehurumende yedu kuti dambudziko iri harisi dambudziko chete ratinogona kupedza tisingatarise zvimwe zvinhu kana kuti mamwe mapazi enyika ari kukonzera kuti zvinge zvichiondomoka zvakadai. So it's a period yekuti kana tiri kuti 16 days of activism against gender-based violence, tiri kusumudza nhaurirano kana kuti nyaya kana kuti kurwa kwatiri kuita zuva nezuva, tichikuisa pane danho rekuti tirangaridze hurumende yedu kuti ione zvekuita. Mapazi akasiyana-siyana ehurumende aone zvekuita mukugadzirisa zvirongwa zvekuti vadzivirirewo gender-based violence. Ndichidzoka ipapo zvakare, pane vambotaura nyaya yemapenalties. Tadzoka kumba kuZimbabwe kuti tiri kuona kuti munhu akasungwa kana kuti akapara mhosva achinge arova munhukadzi kana kuti munhukadzi arova murume nepoto, paanoenda kupolisi tiri kuona kuti vazhinji vacho nyaya dzacho hadzisi kusumudzirwa. Vanhu vachipuhwa mitongo iyaya yatinga kuti iri punitive kana kuti inodzivirira kuti vanhu vasarambe vachiita izvozvo. Iroro idambudziko riripo zveshuwa rekuti mapurisa edu havasati vasvika padanho rekukoshesawo zvakare mitemo yegender-based violence. Zvinova zvinhu zvakakosha kuti kana tikazengetakurudzira madzimai nevanasikana kuti ngavaende vanomhan'ara, tinenge chitarisirawo kuti polisi ichatorawo dambudziko iroro sedambudziko huru, kwete kuti vadzosere munhu kumba vomuti endai munotaurirana, kana kuti iwe munhukadzi wanga wambotadzei kuti uzorohwa, kana kuti manga musinawo kudenha here amai vakadzi munotaurisa. Tikuona zvinhu zviri kubuda pamaWhatsApp zvichikurudzirwa kunzi vanhukadzi vanotaurisa, saka naizvozvo vanorohwa. Zvinhu zvatisiri kutoziva kuti mukutaura ikoko tichiti tikuita majokes kana kuti tikuseka, tukutonormalize kana kuti tukutokurudzira mhirizhonga kuti irambe ichiitika. Then tabva ipapo tichienda kumakotsi, we also see kuti makotsi they are not serving us so well. Ndingapa muenzaniso wenyaya yaitenderera zvakare pasocial media mazuva adarika yemunhukadzi akarohwa nemurume anonzi anoona Shabin, uko kwainzi mwanasikana uyu akaenda ikoko akanoita zvaakanoita akasiya chikwereti $6 akarohwa zvekuti tikada kutarisa marohwerwo aaitwa zvichibuda pavhidhiyo ipapo kuuraya munhu chaiko kwaiitika asi nyaya yaenda mukoti murume anononzi bhadhara $50 fine zvazviri kungoreva ndezvekuti even our courts are not doing are not providing justice vari kungopa inonzi lip service because munhu anodzokera kumba and zvinomotivatawo vamwe vanhu vanga vachiitawo violence dzavo kutoti varambe vachiita because vanongoti ndonobhadhara $50 ndichidzoka so we also want to ensure kuti makourts edu toramba tichiita noise tichivagogodzera zvikuru sei tichishandawo naivo vana Zimbabwe Women Lawyers because ndiwo makurukota acho wekuti kana kuri kunzi nyaya yaperera ipapo pekuti munhu apiwa mutongo we $50 we need to appeal against that because we have evidence yekuti munhu arohwa zvakaipisisa so that makourts edu anoseta precedence yekuti mutongo mhosva yakadai inowanawo mutongo wakadai so zvinhu zvekuti zvinorwadza patiri isusu vari kushanda mapoka ari kushanda nemadzimai nevanasikana tichiedza kukurudzira kodzero dzavo nekuderedza mhirizhonga kuti tiri kuona kuti hurumende haisi kukwanisa kunyatsokusimudzirawo dambudziko iri kana kuti vaite zvirongwa zvekuti zvinopedzawo dambudziko irori ndofunga pane vambotaura kumateveleland zveshuwa kuti dambudziko riripo ndere kuti tine madzimai ari uneducated vari vulnerable and vazhinji vacho ndo vari kuzonotengesa mumisika mumisika imomo munewo matambudziko amo avari kusangana kuonawo vachirohwa nemapurisa ekanzuru vachisungwa nemapurisa acho edu chaiwo emitemo iwaya imhirizhonga dzese dziri kuitika so mamwe ematano ekuderedza matambudziko iwayo anenge ari ekuti vana ngavaende kuchikoro vaenda kuchikoro ngavadzidze tichatarisa kuti vachazowanawo mabasa so tikatarisawo danho rebazi rezvedzidzo tiri kuona kuti vari kungotaura kuti tokuda kuti tidzikise mhirizhonga kuvanasikana but havasi kuisa maprograms on the ground anoita kuti vanasikana vacho vaende kuchikoro and vawane mukana yekudzidziswa izvozvo zvirongwa zvana adult education patakakura isusu tichienda kuprimary school taienda kuchikoro namai vedu vaenda kuadult education so ndeamwe emaprograms ekuti hurumende yedu inofanira kunge ichiona kuti sedano rekuedza kuderedza mhirizhonga yakanangana zvikuru sei nevanhukadzi nokuda kwokuti vanotasirwa pasi uye zvenyaya dzeupfumi hadzina kumira zvakanaka vanofanirwa kunge vachiisa maprograms on the ground zvisangoperera pakuti taisa mutemo wakati kana kuti taisa policy yakati that policy needs to be implemented and supported by relevant programs on the ground.
Yeah, muzvare changa chirenda ndakusvega itimbokubatai muromo aiwa vane nzeve vanzwa. PJ tinenge tine munyarikani watisina kwansa kutora asi mebrega tingonzoona mukoma Philip tovapa 30 seconds because todzukira kumuteerera kune munyarikani wedu vataure. Mukoma Philip muripo here apa?
Ndiripo makadi henyu.
Aiwa tiri wadi mongoti ga nekuti nguva dzedu dzadyanana. Moti papfungwa dzenyu.
Ya, ndatenda hangu zvikuru nengu vadiki yamandipa. Chinhu chandingangotaurawo ndechekuti vedu vemaonero akasiyana ndakambotaura hangu nyaya yakadaro asi chandinoona ndechekuti muZimbabwe maonero angu taputsirwa dzimba dzedu nemasangano nemarights atiputsira dzimba dzedu atipesanisa nevana vedu. Vana ndeve vabereki. Vana havasi maunion havasi masociety. Chero mukatarisa chero kuscripture inotaura kuti kana muchisarudza mutungamiriri wekereke sarudzai munhu anokwanisa kutungamirira vana vake but we are very troubled tirikungonzwa kuti kwazoitwa maunion masociety kwazoitwa nzvimbo dzinochengetwa vanhu muri kuputsa dzimba dzevanhu please vanhu vanokunyarirai shoko iri vari kukurasai mwana wababa angu ndosaka rega nokupe kuti mumwe muenzaniso Samson atadza kubatwa nevafiristia vakaenda kuvajudha kuvaridzi
vakeoma Philip iwo masangano ofunga ari kuzvinzwira tichaedza kumbovataura kuti hana mukoma Philip aiwa muri kuputsa dzimba
asi ndandichida kungovarangaridza mave kuti hanzvadzi dambudziko renyu ramuri kutaura tiri kurinzwa asi zvinenge zvakakoshawo kuti imimi muri mumba semhuri muremekedzewo mwanasikana semunhu akakwana sekukwana kwamakaita imimi nekuti dambudziko ratinaro razoita kuti masangano aya auye nderekuti mutsika dzedu nemagariro edu tiri kuita zvinhu zviri kutsikirira mwanasikana zvichizovaisa mumatambudziko makuru saka imimi munofanirwawo kukoshesa nekunzwisisa kodzero dzavanadzo moita zvamunokwanisawo kuti munge muchibatsiridzawo kuchengetedza vanasikana venyu kana munavo mumhuri
muzokore chapter da kuzitokura futi hapasina nguva mwana mengu
aiwa ichokwadi maite nyoko na Philip PJ, we're so sorry we were not even able to take our last guest, but we heard from her earlier on. If you can just tell us who she is, we, you know, we did play her tape.
Sletemba mali unkosazana sletemba mati siyakubonga ngokungena kuhlelo lethu kodwa ke isikhathe yasavona.
And we also thank our in-house guest Glanis Chagachirere, having ended there on a very interesting note with Mkoma Philip Zoshi saying these organizations and then also we had Merit Rumema of Zwala and our valued listeners who called in. I'm Marvelous Mhlanganya who is saying have a good night and join us again next week here on the Women's Round Table.
And I'm Praxedes Jeremiah and sithi asibeke ithuba elifanayo angolwesine esikhathi sinye ngeviki ezayo.
It was nice having this conversation with you guys. We have a lot to do. Good night.
Thank you very much. Please don't forget to join us next week.